A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Life Talk this Thursday, April the 21st, 2022. I'm Marvelous Mfanganyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. Tonight, we're going to be looking at various issues facing women, but we'll start off with the situation, the political situation in South Africa, where we saw last week a Zimbabwean, Elvis Nyathi, unfortunately, being tortured and also being harassed and being burnt to death and then buried in his home in Bulawayo. So that's what we'll be looking at on this program. And we'll also look at the situation of women that are currently in South Africa and what they are facing at the moment. And also we'll be talking to other women that are embarking on other projects in other countries.
Yes, Marvelous, and I'm also your host here. Sithandekile Mhlanga is my co-host here today. We'll be looking, of course, at okwenzakalayo kwele South Africa, lezinye ke inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana, lakho konke nje okunye okuningi nenye.
Aiwa, tokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Women's Roundtable pa Live Talk. Nasi tichange tichikutarisa isu zvikutarisana nemadzimai pasi rose asi nyanya zviri kuitika munyika yeSouth Africa. Umo takaona chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyathi vachiwanikwa ivo vachipiswa nemoto muSouth Africa kuDeepsloot uyezve vakaurayiwa vakazowanikwa vachiradzikwa kuZimbabwe. Tichitarisai kuti madzimai pari zvino vari kutarisana nezvinhu zvipi uyezve regai timboona hama dzavo dzichiwanikwa idzi dzichichema parufu rwavo rwakaitika kuBulawayo. Aiwa, apo tukona vakange vari kuwanikwa ivo hanzvadzi yavo vachichema mufi apo vakawanikwa vachinoradzikwa kumusha kwavo kuBulawayo. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo ipo pano pachirongwa. Uyezve tine nyanzvi dziri kubva munyika yeSouth Africa nevamwewo vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachange vari kukurukura nesu pamusoro pezviri kutarisana nemadzimai panguva ino.
Yebo ke, kulavo vasandu kusixhuma ke namhlanje nohlelo lwethu lele always Studio 7 Live Talk, the Women's Round Table, lapho ke sicubungula ukuthi abesifazana endaweni ezijiyileyo baphathe kanjani. Namhlanje ke siyabe sikhangele okwenzakala ke kwele South Africa. Sibona ukuthi kwabulawa isizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi kumaviki amabili edluleyo. Njalo siyabona ukuthi kulokungahlaliseki kuhle kwezizalwane seZimbabwe zisesaba ukuthi abantu bakulelo lizwe bafuna sengasebenzisa nje elinye ibala elisetshenziswa yinhlanganiso yakhonale ukubadudula khonale, ngoba siyabona ukuthi kule Operation Dudula kulezizalwane zeZimbabwe zeSouth Africa nazezibekwa zisebenza zezimele zingekho kule nhlanganiso ezithi azifuni abantu bokuza abavela kwamanye amazwe athi iZimbabwe kuphela abathi sebegcwele kulelo lizwe bebathathela imisebenzi, abanye besenza, abanye betshontsha kumbe bethengisa izidakamizwa lokunye okungekho emthethweni. Kodwa-ke lokho kwehlukile ngoba abanye bathi hhayi lazo ezizalwane zeSouth Africa zingabe zikwenza lokho. Njalo siyabona ukuthi bona beSouth Africa sebekhonona ngokuthi khathesi kulezinye izizalwane zabo ezivuliweyo kulelo lizwe. Singakhangela-ke omunye wabe besithi uHomosodiyane ukuthi laye bathi ubulewe izizalwane zakwamanye amazwe, kodwa lokho hhayi akukatshiwo ngamapholisi ukuthi ukhona umuntu asebembambe exhaka njalo nguye owenze lokho. Ngakho-ke sabe sicubungula thina ikakhulu ukuthi ukungahlaliseki lokho kuphatha njani abesifazana. Nampo siyababona, ubukele uyawubona lo mfanekiso abantwana bakamoyi umnumzana Elvis Nyathi besemngcwabeni wakhe, njalo kulo nkosikazi wakhe uNomsa laye uhlulukele, abazali bakhe unina udade wabo. Ngakho-ke siyabona ukuthi lanxa kungowesilisa okuqondane laye lokho, baningi abesifazana labantwana abebethembele kuye abazabe bezakhathazeka ngalokho. sizakhangela ukuthi bona ke abesifazana ke bahlezi njani imisebenzi bayizuza bahlalele evalweni ngalesi sikhathi. Ngakho ke sikhangelele ukuthi ingcwethi zethu ezivela amalungelo oluntu labahlala khona le kwele South Africa bebuye ukuba sicobongele lolu daba. Marvelous.
Aiwa, tinozokashakare pachirongwa chedu sekutaura kwataita nhasi tichange tiri kutarisa zvakasiyana siyana zviri kuitika munyika dzakasiyana siyana zvakatarisana nemadzimai. Asi imwe nyaya huru yatange tiri kutaura pamusoro pezvayo inyaya yezviri kuitika munyika yeSouth Africa, uko tiri kuona zvizvarwa zveZimbabwe pari zvino zvichinzi izvo hazvisi kubatwa zvakanaka uyezve takaona vaelvis nyati vachiwanikwa ivo vachishaya mushure nekunge vapiswa kunzvimbo iyo yeDeep Sloot muSouth Africa imomo. Saka tichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei pari zvino uyezve tichinzwa kubva kune masangano ari kushanda nyanya nemadzimai munzvimbo iyi yeSouth Africa kuti zvii zvavari kuona pari zvino. Tichange zvakare tiine hurukuro nevamwe vanoita zvekunyora mabhuku vachange vane nesipo pano pachirongwa, asi zvakare vachidzeyawo nesu nezvatiri kuona zviri kuitika munyika iyi yeSouth Africa. Ava ndii vatingati vanonyora mabhuku, asi zvakare vanoitawo maprogiramu avo pano padandemutande. Tisisiwe Kachibva Mapfumo vari kuCanada, saka tichange tiri kukurukurawo navo tichinzwawo kuti vari kuona sei zviri kusangana nemadzimai pari zvino. Tombotanga nekutaura naamai Diana Zimbuzana tichinzwa kwamuri kuti kwakadii kuSouth Africa uyezve zvinhu zvamuri kusangana nazvo.
Mai chaimene kuti panguva yakadai ndiri kunzwika hangu handiti
muri kunzwika, taura henyu.
KuSouth Africa iye zvino takangogara takabatira hura mumaoko. Chikonzero chikuru chaita kuti tibatire hura mumaoko ndechekuti zvakatanga pagore rakapera patakanzi izvo naminista ari muofisi yapurezidendi wenyika ino, maZimbabwe ndese anga ane mapemiti aya ainzi maZTP achicharinyiwa mapemiti iyayo. Zvakaitika muna November gore rakapera. Kubvira ipapo ndo patakatanga kubatira hura mumaoko. Vamwe vedu hatina mapemiti iyayo, asi zvizvarwa zvemunyika ino zveSouth Africa manje zvaakuti nyangwe inini vacho vane mapemiti hatichakudai muno. Takuda kuti mese mudzokere kumusha, nekuti mimi ndimuri kunza futi zvizvarwa zvekumusha kwenyu zvisina mapepa kuti zviuye kuno zvichizoita nyonganyonga nekufara mhosva dzekuita kubata vanhu, kuuraya vanhu, kuponda vanhu, zvese izvozvo. Saka tese tese hura hwangoomaoko kuti ko zvino zvichafamba sei. Ndo chekutanga. Chechipiri, masvondo rakapera iro tingangoti kudza uda kukwana masvondo mairi mani. KuKZN kune imwe provhinsi inozvikwazulu natalko kukaita mafashani emvura. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakabatanidzirwa ipapo zvekuti pari zvino tine nhamba yekupfuura makumi maviri evanhu vakashayika ikoko. Saka izvozvo zvimwe chimwe chiitiko zvechinotishungurudza mumwoyo kuti saka vanhu ivava vamwe vacho havasati vawanika, nekuti vachiri kusaga vanhu havasati vawanika. Saka hatitozivi kuti zvichafamba seiwo ipapo, imwe nyaya iriko iyoyo. Chekupedzisira chandoda kutaura ndechekuti kumhuri yekwanyati tine urombo zvikuru nezvakaitika izvo zvekuti makarasikirwa nemunhu aiita kuti ariritire mhuri ari kuno. Isusu hationi zvakakodzera kuti kana munhu achinge anzi haazi wekuvhana mapepa nedzisiro yacho yokurawa achipiswa. Tinodaira kuti hunhu ihwohwo huri mabhariki kakushandisa isi rechirungu, hausi hunhu hwatinotarisira kuvanhu vari munyika ino yavanoti taane civilization tave pamberi pamusungiro. Saka kumhuri yekwanyati tinoti tine urombo zvikuru nekurasikirwa kwamakaitwa. Hamusi mega makarasikirwa nekuti nyikawo yeZimbabwe yakarasikirwa, kana iyo South Africa yakarasikirwa nekuti nyati aishandaka vaishandira vacho ivavo vaikupedzwa chipatapata kutsvaka munhu anovashandira. Saka tine urombo zvikuru. Ndo mamiriro akaita zvinhu pari zvino mune ino nyika. Ndangobimbura bimbura.
Aiwa, tinotenda. Tochingamidza amai Felix Kachibva Mapfumo nemukupa Canada murikunzwa zviri kuitika muSouth Africa ini munoti ine zvachikona zviri kuitika izvi
tinoda kutanga neku tine urombo kune mhuri yekwanyati nekurasikirwa kwakaipa nekuti chiitiko chakaitika kuSouth Africa zvinotyisa handii nyore kuona munhu achipiswa kusvika afa kuita dota here munhu wakatarisa kudai zvinonyanya kutyisa ndezve avo sekutaurwa kwaitwa naDiane kuti vagari veikoko vanenge vachitarisa vanenge vachitishi hauziva kuti mangwana zviri kuitika kune ani because kana zvaitika kune munhu mumwe chete it means everybody's life is at risk of going through the same thing zvinotyisa zvinotyisa and ndinoziva kunguva yakaomarara chaizvo nevanhu vari kusouth africa vari kubva kuzimbabwe unoseya kuti zvinoodii murume mukuru ari kuriritira mhuri ari kuchengetedza mhuri yake iri kumusha ari kutostruggle ari kungotryawo vanhu vese vari kudiaspora tinoziva kuti inguva yakaoma is very difficult for people to be here because if they have a choice they'd rather be home asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha tinoziva asi kana gumisiro yacho yadai zvinotyisa and we hope kuti magroups akawanda ari ikoko wanoexpressa kushungurudzika kwavari kuita nezvinhu zvakadai sezviri kuitika kusouth africa ngekuti zvimwe zvinhu ngatizvityei sevanhu
aiwa mashoko makukutu nekuti tinoziva kuti inii matingo enyu ishoma ndichamboti mumbotitsananguravo pamusoro pebhuku renyu uyezve kuti makafunga sei kunyora bhuku iri
okay bhuku rangu iri rinonzi a trip to Zimbabwe with Gogo bhuku iri really its ndakarinyorera vana vakawanda vari kudiaspora kana nevari kuzimbabwe wat mainly vari kudiaspora nekuti ndivo vazhinji vakazvarirwa kunyika dzakasiyana siyana zvatiri kutaura kuti vanhu vazhinji vakamubva kubva kuzimbabwe vari kugara mune dzimwe nyika vari kuita vana ikoko kana kuti vana ava vakaenda vari vadiki diki vari kukurira mudiaspora zvekuti kana zvanzi zimbabwe vanongonzwa maparents avo vachitaura nevamwe kuti kumusha taibva tadai kumusha kwakadai kwakadai and kana tichida kuti tirambe vana vazvino taurwanzi kuziva mbuya hudzwa kana vasingataurirwe or vasinganzwi anything about Zimbabwe vanogona kulose interest and but I think it's important kuti vagare vachiziva kuti yes tiri kugara kuengland yes tiri kugara kuamerica tiri kugara kucanada tiri kugara wherever kueurope asi kumusha kwakabva vabereki wedu ndekuzimbabwe and ivo vanobva nechido ndinozviziva they might not say much about it kana vasina enough chavanoziva nezvekuzimbabwe but they are excited they would like to know inini ndakanyora bhuku iri because ndine vazukuru vangu ndine vazukuru 4 vanogara kuaustralia nemwana wangu anogara ikoko nemhuri yake saka istime yandinenge ndichitaura nawo pafacetime vanenge vachiti gogo tell us about zimbabwe kuzimbabwe tell us about zimbabwe they've never been to zimbabwe vachiri vadiki and I hope kuti nerimwe zuva ndichaenda nawo saka ndo zvakatanga the idea yekuti I'm going to write this book for them a trip to zimbabwe with gogo just give them a window into what zimbabwe is like
saka vanenge vari kuda bhuku renyu iri vanokuona ikuti uyezve tinoona mune program yamunoita padandemutande munobatika pai
okay bhuku rangu iri they can get it on Amazon really and Kindle as well so you can order this on Amazon you should be able to get that and yes ndine podcast yangu yandinoita zvakare inonzi Kanoi Wanyai broadcast yandinoisa padandemutande ndichinoite tiri on air every Sunday tinounza maguest speakers akasiyana siyana anobva kuzimbabwe inini ndinobva kwamutoko kuzimbabwe ndobva kwamutoko saka Kanoi Wanyai it's really a community a broadcast and the idea really when I started it was to highlight or to showcase zvinoitika kwamutoko nekusimudzirawo kwatinobva nemutauro wenu of course kana taadaidza maguest pamwe tinodaidza mavhasi asingataure chibuja saka tinongotaura nechirungu nechiwanhu kana uri unobva kwamutoko tinobva tangopinda muchibuja tobva tataura chaizvo chaizvo tichiite vanhu vanenge vachititeera vanenge vanozvifarira ngekuti dzimwe nguva vanenge vari kudzimwe nyika that nostalgia yekuti kumusha tiri kutaura nelanguage yedu tiri kutaura about places that they know tiri kutaura about people they know it's very encouraging so that was the idea yekanoi Wanyai broadcast yangu
Saka chitudze kuti vanhu vokuona ipapi kuti tichi kusiya henyu muende tiende.
Okay, no broadcast on Facebook, on Kanoi Wanyai on Facebook, or you can try on YouTube. You can check it out on YouTube, Kanoi Wanyai broadcast. You should be able to get it and subscribe and like it and subscribe it.
Hanzina Blandina kwenda. Well done, my man.
Thank you, Blandina.
Saka mabama wana comments apo, but it. Tinotenda regai tiendere mberi nehurukuru yedu. Nhasi tine madzimai akati wandei vatinavo varida kupinda muchirongwa kuti timbonzwa kuti zvii zvavari kuita uku nzvimbo dzavari dzakasiyana siyana. Tabva tapatsikwa neZimbabwe tokuchingamidzai pachirongwa muzvare Stabile Dewa. Zviri sei sei kuZimbabwe? Sistabile hatisi kukunzwai, mike yemiri off. Regaiti ndikiso munenge mazvimiuta miraito netisingabuditse. Hallo, taurai tinzi.
Hai, sisi Mavhira, simuri sei?
Aiwa, tiri wadi, muri kunzwa iri mudariro iyi. Tipewo pfungwa dzenyu. Mungataurawo makatonangana na mai
matiomatiaaasati vaenda. Maybe kungova korokotedza neku simbisa chivanhu chedu. Tiri kuona vana vakawanda vari kudiaspora vanotoita culture shock vakauya muno muZimbabwe kuti tadzotoziva kuti zvinofamba sei, nekutozongopedzisira vakutongofunga kuti zvavanoverenga mumanewspapers kana kuti zvinofungwa nevanhu vari kunzvimbo dzavanogara ndiwo zvinenge zvichiitika kuno kuZimbabwe. Kazinzvika tinotofamba kunze chinzwa vanhu vachitokubvunza, saka kuZimbabwe munogara pai, munogara musango, munoita sei? So zvii zvakanaka kuita zvirongwa zvinogruma vechidiki specially kuti vakure vachiziva kuti nyika yavo yakamira sei, nokuti tese tine chishuviro chokuti kana vanhu vaenda kudiaspora vasafira ikoko, vadzokewo vachishandira nyika yavo, vachiinvestawo muZimbabwe, but vachinyatsoziva kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvinofamba.
Aiwa, tinokutendai amai. Sisiwe moti pamazwi enyu kupedzisira.
Ndinotenda kuti at least ndinowanawo support kune vamwe vanhu vari kuona zvatiri kuita to try to encourage these kids kuti vaite a window into what Zimbabwe looks like, because bhuku rachinovatata vachienda kuhange kusafari, vachienda kuVic Falls, vachienda kumusha kuruzevha, vachimboswera vachipfudza mombe nemacousins avo. Izvozvo zvinenge zvakanaka sekutaura kwaita munin'ina wangu uyu kuti zvinoda kuti vana vakuru vachidada nekuti maZimbabwe kuti we can't wait to go to Zimbabwe, that's the idea. But again, ndinoda kuti vanhu vari kuSouth Africa tongoti tiri pamwe chete pakuchema zviri kuitika izvi, zvekare you know, try and stay safe as much as you can. Iye mvurawo is another problem, saka it's really, and kana zvakuuya kune madzimai mutoro wakarema vari kutyira upenyu hwavo, vari kutya zviri kuitika, whether haisi kuita zvakanaka, saka you know, our hearts are with them.
Hanzi nevamwe, hanzi yes, mabunja chidzai mataura nechibunja
moro yomoyo ndani kwari kuti moro dzayo kwedu yonai mwana mai ndini makani wekwenyu sangwadzisitiwe kachidza mapfumo moro imoro yemosimbisa vamwe ikweyo.
Yaiwa, thank you so much. Regai tichenderera mberi namuzvare Sadewa. Muri kuona nyaya yanetsa iyi yezviri kuitika muSouth Africa, tipewo pfungwa dzenyu tisati taenda kuna Star.
Zvinhu zviri kuitika kuSouth Africa zvinhu zvinorwadza zvikuru. Kushungurukudzwa kuri kuita maZimbabweans, varume, vakadzi, vana, and zvinhu zvinorwadza kuti unoona kuti munhu anourayiwa nzira yakaitika 2 weeks ago, and tinongodzokera zvakare kuti dai mweya wamukoma Elvis wazorora murugare, but taakufanha semaZimbabweans kuti tirambe tichibvunzana mubvunzo wokuti chiri kumboitwa kuti vana veZimbabwe vachitwe kunge nhapwa chii, chiri kumboitwa kuti vana veZimbabwe vadzingwe kunge imbwa kudaro chii, chii chatinofanira kuita senyika kugadzirisa nyika yedu kuti maZimbabweans ange achigara muno mune zvakanaka, kusiri kuti tiri kukurudzira kuti zvinhu zvakaitwa kuSouth Africa zvakanaka, zvinhu zvakaipa zvinopikisana nemaregional and international instruments enyaya dzemahuman rights. Asi tinoramba takangotarisanawo nehurumende yeZimbabwe kuti tarisai moneka munyika muna mabasa, munyika mune nzara, vana vari kushungurudzika zvikuru, vamwe ndosaka vachitozokrosa mabhodha vachitonge vachadyiwa nemakaro. Zvii zvingaitwe kuti nyika yedu igadziriswe tuwanipe tichibata pamwe chete mazimbabwe ari kudiaspora anoda achidzoka nekuti vazhinji vacho kunyanya vari kunana South Africa inenge iri nyaya yekutotadza kutoshaya chekubata muno muzimbabwe macho vopedzisira vakungoenda hapana chii chinorwadza chii tinonzwa kuti mazimbabwenzi ari kusouth ari kunhongeswa maapple nemaorange vazvipedzisa zvavo kuti vadevelope maproblems akawanda patakatarisana nemadzimai izvo zvokuitika kusouth africa zvinopedzisira zvaexposa vakadzi kuharassment even rape chaiyo chaiyo so tinoramba tichingodzokera kuhurumende yezimbabwe because ndo ine primary responsibility yekuprotecta muzimbabwe.
Maybe before we go to to my co-host Star, I would ask you, Star, to just say something in English. What's your view on what we're seeing happening in South Africa currently?
What's happening in South Africa is unacceptable and quite fortunate. It is said that Zimbabweans who lead the current economic challenges that we are facing have to be exposed to further victimization, which has led to the death of our brother Elvis. We continue to condemn the acts of violence as it has no place, not only in Africa, but the whole world at large. But we continue to appeal to the Zimbabwean government that it is their primary responsibility to safeguard and provide and protect Zimbabweans. So it's high time we collectively hold our government responsible for whatever that is happening within Zimbabwe and also across the borders. And whatever that is happening in Zimbabwe also has negative effects on women, women with disabilities, and young women, who most of them can actually be exposed to harassment, sexual harassment, victimization, including rape. So the question remains that what should be done in order for the government to create a conducive environment for its citizens to be in one place and allow those who want voluntarily to leave rather than to force people into other countries where they end up being abused.
Thank you so much. Over to you, Star.
Yebonge siyabonga ke lapho sizwe abanye abahlonitshwa bethu uNkosikazi Sithabile Dewa ulelilungelo loluntu obesinika ke imbono yakhe sesilomunye umhlonitshwa wethu lapha ungasathi ngaphambilini kwalapho sikhulume ke lomunye umhlonitshwa wethu oseCanada oloba ibhuku njalo okhulume ngodlakela oluseSouth Africa wasaphinda sakhuluma njalo lesinye ke isiphatha lowo ke bekungunkosikazi Siphiwe Khatshidza saphinda sakhuluma ke unkosikazi Siphiwe Khatshidza Mafumo saphinda ke sakhuluma ke lo nkosikazi Diana Zimbutsana ke oZim Exiles Forum sethi lo mhlonitshwa wethu ke omunye unkosikazi ke unkosazana ke Siphiwe Ncube yena useSouth Africa uzazitsho ke ngegama siyakwamukela kuhlelo lwethu. Ngiyakwamukela nkosikazi Siphiwe. Ngithemba kasizwa lapha ngabona imic yakho ayizwakali ungavula imic. Yebo ke ngisakumeleleke lapho wothi ngilobe lapho ukuthi asikuzwa nxa ukhuluma mhlawumbe njengoba ungangizwa. Sengitsheleke unkosazana Siphiwe ke oseSouth Africa ukuthi avule imic yakhe ngoba ukhanya yena kangizwa mina nxa ngikhuluma. Ngakho sithemba ke uzabuya futhi ke sizwanane ukuthi utheni. Yes, Mav, I think her mic is off. I will call her, but so she, yeah. Can just, she can switch it on, then you can put her back.
Yes, I think she her mic was actually open, but I think there's a network issue, but you can call her and let's see if she'll be able to come back. If not, you can get her on the phone and we'll continue. Otherwise, go ahead.
Okay. Siyabona lapha. Okay, we have memory. Yebo ke, nxa ungizwa ke memory buya ke sikhulume. Yes, you can put her up, Mav. I think she can hear me. Oh, she's no longer
here.
Okay, let me see if she will pick up her phone. Yebo ke, lapho silindeke ke unkosazana Siphiwe ke. Ukuthi sixoxe laye but asikamboni ngakho ke samelele lapho ukuthi adobe ucingo lwakhe sike sambona ke umfanekiso ubuyile kodwa uthi kangizwa. Yebo ke ungabe ungizwa kathesi?
Arazi, arazi, maybe you take me a kuluma. Eka mao memor, rehai spiwe.
Ay, gulungi.
Tome na nglindi na nchinglindu spiwe uweta kulume.
Oh, ah, sorry, sorry, sorry. Yuti lako espamba nitileyo. Uti... Sikhuluma nobani akusenani sizacela ukubana uzitsho ke uzibethe ngegama ukuthi ngubani ungaphi siyaxolisa.
Okay, mina igama ngumemory ngakunqube isibongo ngokuhlala ngise-South Africa. Ngihlala eThembisa. Ngithi ngise-South Africa ngokuhlala eThembisa.
Inethiwekhi ayizwakali kusho ukuthi inethiwekhi yakhe yahlupha. Buyele muva mbijana, wenze tu ubuso bakho. Yeah, muva mbijana. Yeah, ubuso ukhuluma ke.
Okay.
Ubuzwakala kuhle continue.
Okay. Igama lami ngumemory. Nube. Ngihlala eThembisa eSouth Africa. Yilapho engihlala khona maybe for more than 10 years now ngiseSouth Africa.
Hayi, kungani kuyala. Can you hear her, ma'am? Mavela, can you hear her?
We can hear her. Let's continue. We can hear her very well. Continue.
Okay, I guess I'm the one here who is... but I can hear you. Marvela, say something.
We can hear her.
Okay, continue, okay. Let's
continue.
Why I can't hear? She actually says... memory kukhanya yimi ngapha engilohlupho mina ngisithuhlupho lokuwe khona ngapho. I think ngizaphuma kancane bese ngiphenduka njalo ngizokhuluma nawe. Ngiyaxolisa just umzuzo.
Okay.
Memory, I don't know if you can hear me.
Yes, I can hear you.
Okay, continue. You tell us you were talking about your experience in South Africa. Tell us what you are seeing on the ground.
Okay, into engizibonayo on the ground ukuthi iSouth Africa is not safe for thina maZimbabweans because of abantu abamoshayo kakhulu. Kulabantu abatshontshayo, kulabantu ababulala abanye, kulabantu vele abaningi abayenza izinto eziphuma endleleni. And into esuka ibe nzima ukuthi isikhathi esiningi kubanjwa kuthiwa amaZimbabweans. Ungathola ukuthi maybe kulabantu abangu-10 abatshontshileyo or kulabantu abangu-5 abatshontshileyo. Uzothola ukuthi out of that 5, 3 or 4 ngamaZimbabweans. So nxa like Operation Dibila mayesiqala ukwenzakala bahle bethi amaZimbabweans wonke ngamasela, amaZimbabweans babulala abantu, amaZimbabweans lokhu lalokhuyana. So yinto esuka ibe nzima for us amaZimbabweans because now we are being painted with the same brush. Even if mina ngingasosela sengifela ukuthi ngingumZimbabwean because my Zimbabwean brother is a thief or my Zimbabwean sister is a murderer. So isn't ezinjalo they are making our lives very, very difficult in South Africa because even if uhamba endleleni usuhamba ususevalweni ukuthi awukwazi ukuthi onguye okwaziyo ukuthi ungumZimbabwean ngubani, ongakwaziyo ngubani, ukuthi umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelano or kanjani awukwazi. So sihlalele evalweni nje kuphela ngenxa yezinto ezinjalo. And the sad thing is isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kuganga, but ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela, abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabe ekwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuphi or ubesebenza kuphi wathiyetshontshile. Baningi abantu ababe bekwazi ukuthi umuntu lo owonileyo ngubani and njalo utholakala kuphi, but they don't expose those people. And then ma izinto sezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebefela into abangayaziyo. So South Africa is not safe for, especially for us, the Zimbabweans. It crime it happens everywhere and it's done by many people, but because the Zimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lapho futhi like South Africa, uthola ukuthi vele awusweli lapho ungasola okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umzimbabweni ube ngekho endaweni enje. Imbothe abantu laba abakambi inkunzi izimota zemali lezi uyathola kulomzimbabweni oyi-1. Ngikuphi kuphi uyathola kulomzimbabweni oyi-1. Yabo, so lathi amazimbabweni sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as singaba le freedom lena, I don't know if I can call it freedom in quotations. But kumele sizikhuze ukuthi sisemzini la. These people are doing us a favor, they are helping us. Ngokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long. They are helping us ukuthi sikwanise ukugcina imuli zethu, sikwanise ukusebenzela abantwabethu, sikwanise ukuthi abantwana baye esikolo. Sikwanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that. Manje ngose siyahlala simosha every day. At some point akula muntu ongakhathaliyo. Bakhathala labo, uthole ukuthi yikho sokulabo operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzeni. You know? So, I say ko safe in South Africa, especially for us as Zimbabweans. I call safe at all. And mina, for me personally, what pays me is ukuthi even innocent Zimbabweans, sebe afela amacala bangawazi.
Thank you so much. While we're waiting for Star to come back, thank you, Memory. People are saying we can hear Memory loud and clear. So thank you, Memory. Regating Boenda kuna ama izimbudzana. Manga muri kunzwa zvanga zviri kutaurwa na Sister Memory. Munotiwo chini zvavanga vari kutaura?
Memory ari kurevesa, Memory ataura chokwadi. Isusu takatomboita nguva seorganization yataiti vanhu vedu ngavaregere kuita zvecriminal activity. And taiti tikaenda kunosangana nevanhu vekuhurumende yesouth africa vakataura kuti mazimbabwenzi ari kuita crime, taizviramba. Taiti tipei upo hwekuti mazimbabwenzi ari kukomita crime. But iyezvinoizvi zvaa kutotinetsa kuti tiende pamberi pevanhu vemuhurumende yesouth africa tichinovataurira nhau iyoyo kuti haa mazimbabwenzi haiti, nekuti mazimbabwenzi acho ari kubatwa. Ndine mufananidzo, pane vanhu vakatorwa nehurumende vachinzi vanoita mainterpreters kumakotu. Vane vava vakatorwa vachinzi macontractors. Asi iye zvinoizvi vatova mafull time, nekuti everyday zuva rega rega kune kune muzimbabweni anenge akasungwa anenge ari kudaro anenge achida munhu anouya kuzointerpreta. Saka iyoyi nyaya yatirikutoona yataurwa naMemory inyaya yechokwadi, inyaya iripo. Asi zveMemory ataura zvakanaka kuti tese hatifaniri chaakunetsa ndeche
apo
zvarwa zvemutiti tese ndo zvatakaita. Hapana kwauchambomira kuti aiwa inini handina kudaro kana kuti hana kudaro, vamwe ndo vakadaro. Saka isusu tinokurudzira hurumende yesouth africa kuburikidza remapurisaya kuti ngavasunge vanhu vari kupara mhaka. Vanhu vari kupara mhaka ngavasungwe. Kana vanhu vasungwa ivavo, tinosara nevanhu vasingapare mhaka. Nekuti tese tikange tapendwa nebhurashi rimwe chete hazvizonakidza, nekuti tese kumunhu wozvake anenge angoti muzimbabweni wese waasangana naiiyo mavhaiya ndiyo mundiya. Asi vamwe wedu handizvo zvatiri, tiri kushanda zvakanaka tisingapari mhosva, tisina zvatinoita zvikomerwa. Saka ndinobvumirana Memory chaizvo.
Muzvare Tsadi, wamunoona sei zvipitika izvi zvataurwa naSister Memory? Haminoti muri
kutiaisinga
okay, vanga vari kutaura sei zvataurwa namai Zimbudzana kuti vazhinji muSouth Africa vamwe vari kuita nyaya dzisina kunaka dzemhosva zviri kuzoita kuti muzimbabweni wese abva azonzi ndo zvaari kuita.
Maybe ingange iriyo ndiyo reason yakungoshandiswawo, but tikatarisa nyika dzese hakuna vanhu vasingapari mhosva. Even muno mune maforeigners, machinese mangana ari muzimbabwe ari kurepa vakadzi, ari kurara nevana vari under age. Harisandamboona operation ichiitwa nemazimbabweans yekuti ngatipisei machinese. So vangori vanhu vekuti havachadi mazimbabweans munyika mavo, so vakungotsvaga maexcuses ekuti titese kuti tivadzinge. So zvinhu zvacho zvinozosvika pangonobatana, endai munyika kwenyu munovhota, endai munoita sei. Saka vanongofiwa ngemazimbabweans haana zvakawanda zvaari kuita kupusha kuti zvinhu zvinake munyika mavo. But mukatarisa vanhu vacho kusouth, vanhu vanotozikanwa kuti vanhu vasingade kushanda, vanhu vane usimbe masouth africans. So mabasa ato alaba kuzvingira maZimbabwe vakatomapiwa nhasi vachinzi vacho havatombonye kumaita. So for me handikungoti ndiyo reason hombe ine yekuti vanhu vazotibira imosangani patotal population inonzi it's more than ma millions maZimbabweans arimo South Africa. So yangonyengotsvagawo excuse kuti tiwane kuti tovadzinga sei.
So my Zimbabweana, what's the way forward now before we go to memory? Especially for women.
It's quite unfortunate now, especially for women, because prior to the new minister being appointed, we used to have a very good engagement platform with the previous ministers or even their directors of director generals of the Ministry of Home Affairs. But this new minister, he is of the opinion that Zimbabweans appear knowing, in the sense that we took him to court, we have a lot of lawsuits, not us as Zimbabwe itself, but us as Zimbabwe. Tinoziva zvakanyanya sereki, saka endesa minister ku court, saka what's the use of talking, the guys who just zvingoperera ma court. So you actually get a feeling that they are not so worried about Dudula. In fact, you want to say what are you happy about Dudula, because Dudula is actually performing a function that they themselves will not, under diplomatic conditions, perform. Sagavano Bongo tells that these vigilant groups, the Shinja Mabaza, they don't then take action against those vigilantism actors. Saka Israel also Africa Kuti. My especially never, and I know I'm more vulnerable in this situation. Makari, like Funga Puti, Sakatoni, yes, there's my platform. Question what Menda. Yes, you look around every day, Saka, those of Mushakwacho, Dagadi, Mushakwacho, Dorotangra Papa, Mushakwacho, Shakamira saying, Kumukataza, my groups who are tilted with Nana Facebook, who put in another Twitter, and one who's a nine project, and Ganita Mushandi. As they say in English, the writing is really on the wall. So, kuti vanhu vari kuzvona kuti hapana chachinjaka, zvose kuti hachita west from 2008. From the first xenophobic attack of 2008, yes, the number of people who have died might not reach the 67 of 2008. But the manner in which the xenophobic attacks are happening now, they are more arbitrary. So, kuti munhu kufamba muroad chaiko munhu unototya kuti ndikabatwa ndikabvunzwa gokora rinonzi chii. Nechitswana chikwa tinogara kutaura kutswana ndisingazivi ndinopedza chiti rudii saka vanhu vaakufunga kuti saka toni ndomukuro dziri muvanhu kuti vanhu toita sei vamwe vari kufunga zvekubuda vachienda kune dzimwe nyika vamwe vari kufungawo zvekubuda vachienda vachidzokera kuzimbabwe vamwewo ndo vari kuti ha tinogara kusiri kufunga nekuti ndo zviripo parizvi.
So memory, if you can say in the video, so what's the way forward now for you personally? What are you going to do?
Hey, mina, ngilem kabanga emnenye. Engibikelayo engqondweni nje mangicabanga nge situation esikuyo right now as ama Zimbabweans in South Africa. My first thought was ngipalithi impahla zami ngibuyele ekhaya. But ngicabanga ukuthi ngaze ngipalithi impahla zami ngibuyele ekhaya, ngizofika ekhaya angenzeni, akulamsebenzi, imali yangikhona i-week, ungaze uthi uyenza i-business izophumelela yini, uzokhona ukusapota abantwana, uzokhona ukusapota abadala, uzokhona ukuthi ma kungumsebenzi or kuyi-business oyiranayo, uzokhona ukuthi uyirane i-business le uthenge indlu yini or
apo tiri kunzwa muzvare memory vari kutaura ivo vari kusouth Africa vachitaurawo pfungwa dzavo asi nenyaya yekuti network inenge yekuti netsei regai tiione kuti vanogona kudzoka here tombovadzikisa tichitaura henyu namai Zimbabweana saka vazhinji madzimai vari kuti chii tambobvunza memory mubvunzo iwoyo.
Memora anga apindura ndamunzwa kutaura vake mavhilas voti ndinonzwa ndevele ndiri mufundi wendevele odaira kuti kana wako unogona kunge uchigona kutaura saundogonataura ndanzwa semutauro waaita ari kuti iye anombofunga kututa mukwende wake onanga kumusha asi ari kufunga kuti saka kana ndananga kumusha ndinotangira papi kumusha kwa chakuna mabasa indiri ndanchiritira vana vangu nekuritira vabereki ndotangira pasi iyo izvozvo zvataurwa namemory ndodambudziko rokutaura nemadzimai mazhinji kuti oraiti kana ndabuda muno mashoma ndandichishanda ndichipanda panda ndichiwana chouviri ndichitumira kumusha kumusha kwacho ndinotangira papi ndodambudziko guru rapo rokuti vanhu vari kushaya kutsana vakaenda kumusha vanotangira papi zvanga hapana munhu anoda kugara kunyika isiri yake tese tese tinodai tatiri kumusha vanhu vanofa kumusha ende isu sevanhu ka vanhu vatema zvinhu zvakaita kufa kana kuzvarwa kwevana kana kudii maevents maocasions makuru iyayo saka zvinhu zvekuti tinenge tichitarisa kuti tinenge tichibatana nevamwe vedu tichionesana asi kana wakagara kunyika dzevatorwaka ukafiwa haukwanisi kuenda unogona kungotumirawo zvimashereni kana wenazvo wozotoo rimwe gore raunenge waendawo kutonotendera nemimani wachibata maoko saka zvese izvozvo zvinhu zvimwe zvatinoziva kuti vanhu vanoda kudzokera kumusha asiko kana vadzokera kumusha kwanaka here nekuti vanhu vaya vakabva kumusha vatiziva dambudziko ririkoka dambudziko riya harisiko here rangariko kumusha nguva iyoyo saka ndiwo mubvunzo mukuru iwoyo usina mhinduro ini chai handina mhinduro kuti pano ndikasimuka nhasi ndandikudzokera kumusha ndinonotangira po iye akaimbwa namuturisi vamwewo vakabva kuno vachimudzokera kumusha vanotangira poi saka handizive kuti mhinduro inowanikwa kupi
saka ini sesangano rezimbabwe exile forum zvii zvamuri kuitawo kubatsira kune avo vanenge vari kufunga kuti pamwe vada kudzokera kumusha kana zvimwe zvakadaro
vari kuda kudzokera kumusha havana dambudziko rakanyanya ka avo vane vatoita decisioni kungangoita vairi vatatu vanenge vachitaura kuti inini handichina hangu chouviri chekuti ndikwirise ndiende kumusha asi vazhinji vacho vanenge vachida kudzokera yanange kwatiri vanongoya vachimbotiti hababai dambudziko rokuwanikwa kune avo vasati voziva kuti zvino ndikadzokera ndonotangira poi ndikagara kuno ndichagara sei ivavo ndo vane dambudziko rokuvanenge vachifona ka nekutumidzira messages isusu manje sangano redu hatisi vanhu vaya vanonzi masocial workers kana mapsychologists saka hatizogoni pamunhu mhinduro dziri dzakanaka dziri psychological tinogo isusu sangano redu nderemagweta saka semagweta kana takutarisa zvinhu tinotarisa pamutemo zvino zvimwe zvinhu hazvidika mutemo zvimwe zvinhu zvinoda kuti vanhu vamunzwisisane pachivanhu muite ubuntu saka tiri kumboedza kuti titi tiite engage nevamwe vedu masouth africans asi tagara tiri kutoiita inonzi preaching to the converted ivo vacho vedhudhula havatodi kuengage havadi ecolleague powers akada kuzoenda musangano wavo kudeep slot akadzingwa zvekuti dai pasina kuti kwakuna minista ndo vakamuseva vamwe tikadai tirikutaura kwakwa vanhu vairi saka izvozvo zvinhu zvaakunetsa kuti vatinoti titaure navo vanonzwisisa vaya vagara vachitonzwisisa vasingazwisise vacho havatodi kutaurataparumana nzombe chaipo kuti todii ndomubvunzo uripo todii ende mazana hatina ndochokwadi chaizvo
aiwa regai timboedza kuti tione kuti sa anotokwanisa kumunzwa here because ari kuti ari kuchinzwa ari kutiona asisi hatisi kumunzwa sa can you hear pari zvino handisinge kudaro regai tiendere mberi nhasi panapa tiritarisa isi nyaya iri kuitika kunzvimbo yesouth africa tichiona ichi kuti pari zvino pane zvizhinji zviri kuitika uyezve madzimai nyanya vari kuti ivo vamwe vazhinji vavakuda kudzokera kumusha pana mai maka junior rakuti admitete maka junior rakuti admitete munogona kuklika link iri parutivi apo tinogona kukubva takuona iko kunoko ndokuedha kwatinokuitai otherwise pari zvino mungoramba makateerera tichienderera mberi tichionesana kuti zvakamira sei takamirira mumwe wangu sa musanga vachange ari kuyaiko pano mai dzimbudzana regai tienderere mberi nemi tombobvunza kuti maamukutaura imi nyaya yezviri kuitika kukwazulunatal nekudurban zvii zvinofanira kuitwa neavo vanenge vaine hama dzakawanikwa dzichishayika kana kuti vasiri kuziva kuti hama dzavo dziri kunzi
tinotenda zvikuru nekuti mazuva mashoma adarika ai consular general vakaenda kudurban vachino onana nevanhu ikoko saka tinodaira kuti pavakaita musangano nevanhu pane zvakabuda isusu tinongoti semaZimbabwe dai taita chirwirangwe ini ndino isu organization yekutsanda nevamwe vakasiyana siyana masomerienzi manigerian makongolese isusu maZimbabwe isu vanhu vasina kunyanya kubatana chaizvo kubuda vamwe vesa isusu tikabatana dambudziko remafashamu rakaitika KwaZulu-Natal chete mamaprovhinsi ese ari munhu haana kuita dambudziko iroro saka isusu dai semaZimbabwe taikwanisa kubatana toti zvedu 50 rand chaiyo toisa ma50 rand edu iyayo pazi parutivi kana vamwe vedava vachipatizenge panzi vanhu vekwedu vakadai vaita dambudziko iri kana pashaikwa mari yekuti munhu aendeswe kumusha kunoradzikwa mari iyoyo ndoyotoro ndoyodi yobetsera ipapo nekuti pari zvinoka tikatarisa vanhu vekune dzimwe nyika vanobatana zvekuti hamumbovanzwa vachichema kunzi pashaikwa mari asi isusu dai tatabatana sezvizvarwa zveZimbabwe taonesana tabetsera dambudziko iri harisi revanhu vekuzvizvarwa zveZimbabwe zviri KZN cheke idambudziko rawira nyika yese ndochekutanga chechipiri ini ndirekti zvakanyanya patwitter paya paya pane mazimbabwenzi ari kubuda akanga achibuda patwitter achiti South Africa ya ino zvaiwana izvo zvaiwana ngwarati kuzvaidete pavari zvemafashani zvaifanira kuitwa pavari aiwa iwo hausi hunhu hwakanaka hunhu hwakaipa nekuti isusu patakaita icyclone idaiiyai takabetserwa nevekune dzimwe nyika vakauya vakatibetsera dambudziko remafashani emvura risi dambudziko rinowirwa nesouth africa chete rinogona kuwira kana isu tinenge tichizoda kuti vadzimwe nyika vauye vachibetsere patinenge takambunyikidzwa saka hatifanira kuzobuda tichiti aiwa zvamo zvamo zvamawana izvozvi ndo zvakakodzera that you deserve it no south africans do not deserve it the fact that we are being targeted by some south africans should not let us lose our ubuntu as zimbabweans as africans we must and continue to strive to be human before anything else when be fallen into a pit we must look for a rope to pull to take our neighbor out of that pit which is ararame because tomorrow you never know it might actually be me we must be people who do unto others and in Zimbabwe tsana tiri vanhu hanga vaine hunhu hwakanaka tine hospitality yakanaka but this seems to have changed because mukata sama comments anga ari pa social media vanhu vati South Africa deserves it I was nakunaka izvozvo and you also have to be and of the fact that yes we are being attacked but we are not being attacked by everyone we have a lot of South Africans who are in our corner and we should not then isolate those ones who are supporting us and put them all in one bracket just like some of them are doing to us that's what it is
I see memory they are nodding maybe give us your view memory
Dai sithi yena of course akhona ma South Africans azonda maZimbabweans angithi but akusibo bonke liqiniso lelo mina la ngisebenza khona ngiyi one umZimbabwean and then the rest ngama South Africans and bamphethe kuhle abalankinga lami siyaba nama friction khona lokho njengendaba zomsebenzi but okunye lokhu abala problem so as much as kulaba support operation Dudula asibo bonke aba support operation Dudula bakhona abanye aba understand the situation yethu aba understand the way as challenges mangakhona if esingathala nzima ngakhona if we are to go back to our own country so yikho ngivumelana layo usisi ngento ayifulumayo lapho ukuthi asibo bonke ama South Africans abantu bakhona abanye abahle abanenhliziyo ezinhle
so for you what do you
think sorry
what do you want to do now what do you think you're going to do now personally yourself
mina personally I've always kept to myself angifuni umuntu lana ogcwele indawo yonke ngihlele endlini ngihlezi emsebenzini ngizendlini ngiyafunda amabhuku ami or ngiye-chechi or ngiya kuma-meetings uma ngila ma-meetings so I think yiyo into esingenze ngaba ungakwanisa ukuthi ngi avoid ukuba enkingeni ezingu too much. Uthi sizibambe singamaZimbabweans man masivakatshile. Enye yiproblem yena le ukuthi uthola sesingitshakala umuntu akhose nje ukuthi uyisivakatshi lapha khona. Of course ukhululekile but uhlonipha emzini wabanikazi. Awusoze ufike emzini wabanikazi ufuna ukubusa. Awusoze ufike emzini wabanikazi ufuna ukwenza into ya intando yakho. Kumele uhloniphe imithetho yabangithi. So ungafika uzenze wena wena ufuna ukuzibonakalisa uthi mucala indawo yonke usenza lokho lalokuyana. Akusibo bonke abazokujabulela khona lokho as much as the ekhona ama-South Africans abalomusa and all that. Bakhona abanye abazokuhlola ukuthi hayi mani amaZimbabweans this is too much or sebesenza intando yabo or this and that. That's how ufuna ukuthi isikhathi esiningi manje kuthiwa amaZimbabweans it's like you are wodwa amoshayo and yet baningi amanye ama-foreign nationals abalapha e-South Africa abayenza ukugala but because of that state ukuthi indlela esebenzi sisenza ngakhona la e-South Africa ezamaZimbabweans sebe sisenza ungani lapha kukithi. Asisahloniphi imithetho yalapha, asisahloniphi amapolisa alapha, asisahloniphi nje sesiphonga ukusithatheka lula. Sithatheka lula ngento ezisifaka enkingeni futhi at the end of the day. So I think kumele sizikhuze njengabantu ukuthi you know what, ezinye izinto uyazenza, ezinye izinto awuziyenze emzini. Sizithobe nje.
Yeah, hold on there. Apo tanga tiri kunzwa kubva kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa. Vari kutaura ivo pamusoro pezvavari kusangana nazvo. Tiri kunzwa kubva kuna Sisi Memory. Ncube vanotaura ivo vachitaura kuti inini ndinozvigarira ndiri ndega. Ndafunza inini tikatipaka muchaita sei manje tichiona mamiriro akaita zvinhu pari zvino vakati inini ndiye ndichingozvigarira ndiri ndega ndichiverenga mabhuku angu saka handiwanzoenda panze ndichinoona zviri kuitika asi hazvireve kuti nyaya iri kutaurwa nevanhu kuti masouth african noti vese vakaipa kune vamwewo vakatonaka vakati vandinoshanda navo inini vanenge vari nani zvavo ndokutaura kwavanga vari kuita asi regai timboona vhidhiyo yehanzvadzi yava Ncube yavanyati vatakaona isu vachichema ivanzvadzi yavo yakashayika. Aiwa apo tanga tiri kuona isu vhidhiyo yehama dzavanyati vakawanikwa ivo vachipiswa vachishaya kuSouth Africa kuDeep South apo vanga vari kuchema tiri kuona zvakare yatingatiye mifananidzo yevana wavo vakawanikwa vachisiyiwa nemusi asi regai tidzokere zvakare kuna mai Vhimbudzana timbonzwa kuti zvonzii remangwana mataura mazwi akanaka kuti padandemutande dai vanhu vambomira kuramba vachiwanikwa ivo vachishoropodza vachitaura zvinhu zvisina kufanira enderai mberi tidzi
zvimwe chandinoona zvinodiwa kuti tiitwe ndechekuti tinofanira kuonesana nehurumende yeSouth Africa tuengage politically. Isusu tiri magwetasi hatifarire kunyanya kumhanya kumatare nekuti kana manyanya kumhanya ukamhanyisana kumatare kaukama hunobva wapera hapasina chichavanzika taakufumura hapa dzese saka patinobuda imomo hatichamhoresana vanhu vanomhorisana tende vachibuda mumatare vaya the defense near the other side ma gweta aya kana iri criminal case vanenge ari prosecution nedefense ndovanombosara vachiita yes nekuti vamwe vanga vari kulaw school pamwe chete asi avamwe vanhu vane nyaya dzavo dzadzakamirwawo kama hapasi saka isusu tiri kuti ngatiingenjei hurumende yeSouth Africa politically and socially vataifanira kuita takaona kuti hongu minista aripo haadi asi pane mama minista kaanogona kutaurika zvikoro toingenja ivavo toonesana kutioneka zvizvarwa zvezimbabwe hongu zvinoda kudzokera kumusha hapana asingadi kudzokera kumusha kwake achipari zvino kumusha kwacho hakusati kwozokereka imba iya yatakakudzai kuti yakatsva baba vasati vaitsirira saka kana maa kuti vana ngavadzokere kumba kura vanonorara mumba isina denga vanonayiwa saka tiri kuti nzvombomirirai baba vafirire kana kutendai munobvunza baba kuti vachafirira rini kana kutibetserai baba kuti kutsirira imba kuitira kuti vana vaya vamakachengeta mumba menyu vakwanisa kudzokera pamba ine denga saka ndoo chikuru chatinoda ichocho ndoo zvehurumende yesouth africa iyo hurumende yedu yezimbabwe inofanira kubvuma kuti pane dambudziko riri kuita kuti vana vezimbabwe vatize kumusha vachienda kune dzimwe nyika kana pasina dambudziko mwana haabve pamba pababa wake achienda kunogara pamuvakidzani anoramba ari pamba pababa wake saka kana mumba musingadyiwi muchidyiwa sadza nemvura mazuva ese kana sadza nemunyu kana kusadza nedoro inaamusadza nedorodoro mwana iyeye akaona panext door kwatinzi pari kudyiwa nyama onzi nezviya zvako tidye nyama onodya nyama yaunzwa ichinaka ogara ikoko aikona ikubva mafunga kuti mwana iyeye zvaagara kunyama ngaachigara ikoko zvamuchetseka haasiri mwana wepani saka hurumende yedu yezimbabwe ngaive inomira nezvizvarwa zvezimbabwe ichitaura kuti tinoda kuti vana vedu vadzoke tinoda kuti vana vedu vagare zvakanaka tinoda kuti vana vedu vave neupenyu hwakanaka kana iri imba yedu yakatsva isina denga ngavatitobvunze kuti toita sei kuti tivake imba iite denga tinokushuma kupi zviswa kuti tipirire imba vana vadzoke vagare mumba mababa avo ndo zvikuru zvatinokumbira izvozvo hurumende idzodzo dziri mbiri nekuti tiri kuona kuti regai nditaure nechirungu I can see that the engagements between the Zimbabwean government and the South African government have not yielded much over the years. We have heard that they are engaging. During President Thabo Mbeki's era, it was quiet diplomacy. Now we don't know whether the South African government is continued with quiet diplomacy or not. So the South African government has got to be forthright in its confrontation with the Zimbabwean government and say, we have looked after your children for so long. Some people have been here since 2002. It's high time those kids come back home and help rebuild your country. What is it that you are failing to do so that your kids cannot seem it fathomable to come back home? That is the kind of engagement that we want to see. I don't think after 42 years of Zimbabwe's independence and after 27 years of South African independence, people still need to meet and discuss their escapades in Zambia or Mozambique or wherever they were before these two countries were liberated. Makora wanda, the time is gone. I think now we need to tell each other as adults, because a 42-year-old is an adult, so is a 27-year-old, that no, when I don't want to see your children here. This is not their home. They need to come back to their home. So what exactly is that?
Thank you so much. What is it? Let me get Star on the phone so that we can just hear what she is saying. Unfortunately, we can't have her online. Star, go ahead. We have a minute. You can speak memories here.
Yebo ke siyabonga mabelase awuxolo be ngisehluleka ukungena ke umfanekiso oxoshiweyo lapho kodwa hayi yimi osithandekile mhlanga lapho okhulumayo engisemfanekisweni lo hayi bengililalele lapha kodwa lena lisitha lingizwa I can't hear you so awakho okugcina ngomemori ngangitshela ke unkosazana Ncube ukuthi abesifazana khona ngapho bathi ikusasa-ke kuyasebenzeka yini basebenze emakhishini njengoba babezetato nalaba abasemahofisini kuyini elikubonayo bathi babuyela yini ekhaya kumbe bazaqiniseke
mina ngokuphila kwami personally ukuba ekhaya kubuyeleke akukho lula ukuthi sifonge usuku uma sibuyele ekhaya ngoba ngaze ngithi ngiyabuyela ekhaya like I said before ngiyafika ngenzeni ngizosebenza kuphi ngizosupporta ngani abazali bami izinto ezinjalo so ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye ama-Zimbabweans kule that thing yokuthi asilinde nini sibone maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango maybe base-extendela ama-permit or something like that
but ukubuyele ekhaya angazi maybe masere soku angazi ukuthi kebe sokunjani ukuthi size sicine sesithi okay sesibuyela manje we are not ready to go back.
Thank you so much for all those that were on our show today. We really appreciate you and all those that were following. Thank you very much. We'd like to say a special thank you to Amai Diana Zimbuza.